Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 27 2021. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varairidzi vatinotungamirira vataura kuti zvinokona n'anga murahwa achida havakwanisi kunge vachienda kuzvikoro panovhura zvikoro nomusi wemandi nokuti havana zvikwanisiro, havana mari yokuti vakwanise kunge vachienda kuchikoro.
Vadzidzisi vakawanda vanoti havasi kuenda kubasa panovhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro sezvo nyaya dzemihoro yavo dzisati dzagadziriswa.
Kana munhu ukanzwa suspendwa 14 days, 14 days dzacho dzikapera unobva wadzoka kubasa uri dziwipemba angari acting anongomira pasaidi.
Hapana chinyorwa chiripo pari zvino chinotaura kuti vadzoka kubasa, uye hurumende chere nemabato ese atinoshanda nawo achiri kumonyora achirifeya kwandiri sameya.
Kanzuro yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika. Zvinhu zvoita manyamamire nerongo mukanzuro yeHarare zvichitevera makakatanwa ari muutungamiri hwekanzuro iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi vakawanda vanoti havasi kuenda kubasa panovhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro sezvo nyaya dzemihoro yavo dzisati dzagadziriswa. Varairidzi vanoti havakwanisi kuita basa ravo kana vasina zvikwanisiro zvokuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19, uku vabereki vakawanda vachiti havana mari yekubhadharira dzidzo yevana vavo sezvo vasina kupiwa nguva yakakwana nehurumende yekuti vagadzirire. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakokerwa nemasangano anomirira vadzidzisi eZimbabwe, Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe padandemutande reFacebook, vadzidzisi vakawanda vati havana mari dzokudzokera kuchikoro nemusi wemuvhuro. Vadzidzisi avo vati pamusoro pemihoro isingakwani iyo inopera musi wavanopiwa havana zvikwanisiro uye zvikoro zvakawanda hazvina mvura. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira zhou vati vadzidzisi vabuda pachena kuti zvakona n'anga murapwa achida vachiti havakwanise kuenda kuzvikoro nemuvhuro. Vazhou vati hurumende inokanganwa kuti vadzidzisi vaberekiwo vanofanirwa kubhadharira vana vavo mari dzechikoro.
Varairidzi vatinotungamirira vataura kuti havakwanisi kunge vachienda kuzvikoro panovhura zvikoro nomusi wemandi havana zvikwanisiro, havana mari.
Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapwa avo vati ivo semubereki vanofanirwa kubhadharira vana vavo mari yechikoro, kutenga nhumbi dzechikoro uye kuzowana mari yekuenda kubasa.
Tiri vabereki verimwe divi, vana vedu vanodawo mayunifomu nokuti lockdown yaita nguva yakareba zvekuti hatina kupuwa mukana wokugadzirira.
Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeAtus Amairini Yankiwane vati hurumende inofanirwa kushandisa imwe mari yayakapiwa serubatsiro neInternational Monetary Fund kubhadhara vadzidzisi nekuvawanisa zvikwanisiro. Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vatiwo zvikoro zvichavhurwa mikova asi hapana kudzidzwa kunenge kuchiitwa.
Zvikoro zvedu hazvezvo zvakavhurwa zvinobatsira vana zvichangovhurwa zvekutika mabhonzi kuti zvazenge zvavhurwa.
Mumwe mubereki ataura pamusangano uyu, amai Mildred Kambaira, vati havaone vachikwanisa kuunganidza mari yevana vavo vatatu vanoenda kuchikoro.
Mari hatitorina zvachose, totozvarirwa natovaita sei, because kuvhura chikoro kunoda mabhuku, kunoda malunch boxi, kunodaiwa maschool fees.
Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakataura nezuro musenate kuti vabereki vasina mari vanofanirwa kutaura nevakuru vezvikoro kuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechikoro pashoma nepashoma. Asa amai Kambaira vati mashoko amai Mutsvangwa haana musoro, sezvo zvavanotaura zvisingateererwe nevakuru vezvikoro ava vanoda mari dzechikoro mwana asati atanga kudzidza.
Masikuzi ese anenge achibva mapayment plan. Zvinhu zvinozoitika paground nezvinhu zvanenge zvataurwa zvinhu tu zvinosiyana. Wasvika iko unogona kunzi tipei deposit, unongosina kana pekutangira. I5 days kaidzi musi wa25 kusvikira musi wa30, i5 days difference.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati vanofarira danho rekuvhurwa kwezvikoro sezvo vana vanga voita misikanzwa yekunwa nekuputa zvinodhaka. Asi vati hurumende ingadai yakapa vabereki nguva yekutsvaga mari dzechikoro kwete kuvapa nguva pfupi sezvayaita izvi. Muzvare Masarira vati hurumende inofanirwa kuona kuti mitemo yekudzivirira COVID-19 yachengetedzwa muzvikoro, kusanganisira kubayiwa nhomba kwevadzidzisi muzvikoro. Asi vati havakurudzire kuti vadzidzisi varamwe mabasa.
Zvizhinji zvevana vakanga vakuita misikanzwa vanga zvakakodzera kumbopa vabereki mukana kana wevhiki rimwe kuti vabereki vagone kunosunganidza ingava pfuma yekuendesa vana kuchikoro. Vadzidzisi vari kuti vari kuda kubhoikota kuenda kunodzidzisa vana. Isu hatizvikurudziri.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanotipa pamire hurumende panyaya iyi.
Bazi reprimary nesecondary education rinokurudzira kuti varairidzi vese vange vari muzvikoro musi wemuvhuro vagadzirira kurairidza vana vavo. Pari zvino titori nevarairidzi vakawandisa vatori muzvikoro vakatomirira kurairidza vana vavo.
Hurumende inoti zvikoro zviri kuvhurwa musi wanyamavhuvhu 30 zvichivharwa musi wazvita 17/2021. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunuraijena.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti sangano ravo rakanyorera tsamba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa richivakumbira kuti vawedzere nguva yekuti zvitoro zvivhurwe. VaMutashu vanoti hazvina pundutso kuti makambani ashande kubva na8 mangwanani kusvika na3:30 masikati. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yainge yawedzera nemamwe masvondo maviri nguva yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti level 4 lockdown. Kunyange hazvo hurumende yakarerutsa zvinhu kuzvikoro nekunzvimbo dzekudyira. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kana vatambira tsamba yataurwa navaMutashu. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Kuwedzerwa kwemazuva elockdown nehurumende tinokugamushira sevezvitoro kana takanangana nenhau yekudzivirira nekurwisa chirwere checovid-19 icho chapararira pasi rose. Asi chikumbiro chedu kune mutungamiriri wenyika His Excellency Comrade Mnangagwa, hurumende yavo sevemabhizimusi isu ndechekuti dai waro vawedzera nguva dzekuita mabhizimusi kubva panguva dza 3:30 masikati kusvika panguva dza 6:00 maneru.
Maisa chikumbiro chekuti paitwe sei?
Chikumbiro chataisa isusu ndechekuti tikavhura hedu makuseni mangwanani kuma 7 tovhara zvitoro kuma 5 manheru nemamwe mabhizinesi akasiyana siyana. Uyewo chikumbiro ndechekuti curfew ikatanga na 10 PM manheru ichizopera zvayo nenguva dza 5:30 zuva rinotevera mangwanani. Tinoona sekuti zvinokwanisa kuringana nekuti mabhizimusi akawanda atsimbirirwa ine lockdown dzakasiyana siyana uyewo nekupararira kwechirwere cheCOVID-19 chakonzera mvanga mupopoto munharaunda nemumhuri dzakasiyana siyana kusanganisira nekurasikirwa nehama neshamwari.
Asi pane zvachinja here muzvitoro muzvingada kuti hurumende irerutse mutemo?
Tine muono wekuti chimwe chaitika mumabhizimusi munharaunda yevezvitoro nevavanodyidzana navo ndezvekuti vashandi vavo vakawanda vacho kunyanyanyanya vanotenga nekutengesa zviri pamurawo vakabaisa vashandi vavo vose. Saka naizvozvo ndingati ikurudziro yatinoramba tichiita kuti kune avo vari kutenga nekutengesa vakazvimiririra vanonzi informal kana kuti vasina kuregistwa, tinokumbirisa kuti vange vachitedzerawo danho rekubaisa vashandi vavo uyewo nehama neshamwari dzavo kuitira kuti nyika isvikewo pakukwanisa kuwana herd immunity inotaugwa nayo muchirungu, yekuti inozosvikawo panguva yekuti vanhu vakawanda vanosvika pa60% zvikamu 30 kubva muzana zvinge zvabayiwa, zvinozoitawo kuti zvinge zviri nyore pakuzarura ikonomi yedu nemabhizimusi zvakanyanya kutambanuka kupfuura patiri panguva inoyi.
Manyorera ani chaizvo tsamba kuhurumende muchiti muri kuda kuti iitarisise nezvenguva yamuri kushanda muzvitoro?
Tanyorera mukuru wenyika vamunangagwa mutedzeri wavo vachiwenga uyewo nemukuru webazi rinoona nezvemabhizimusi Dr. Sekai Nzenza. Saka tinotarisirawo kuti mumazuva anotevera vachatiwawo voongorora chikumbiro chedu.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuri yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika sezvo Covaxin isiri kuwanikwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kushayikwa kwenhomba yeCovaxin nevamwe vakabayiwa nhomba iyi yekutanga, mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati vanhu vanokwanisa kuchibayiwa nhomba dziripo asi vanenge vototanga patsva.
Kana vambobayiwa Covaxin tinongoti nedambudziko kuti hatina the second one dose, hatina tinayo yakaexpire. So takuvakurudzira kuti ngavabayiwe kutanga zvakare Sinopharm, Sinovac.
Vachonzi vati nhomba yeCovaxin yanga yaishoma munyika uye nhomba yakapera simba muna chikumi. Vatiwo kubayiwa imwe nhomba hakuna njodzi, vakati kuti munhu ava nedziviriro yakakwana anofanirwa kubayiwa nhomba mbiri dzakafanana.
Tinoencourage vanhu kuti kana vakabayiwa Sinopharm, your second dose should be Sinopharm.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance vaHenry Madzorera vati hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rekuti vabayiwa nhomba yekutanga vanoshaya nhomba yepiri.
Vazhinji vari kushaya masecond dose enhomba yavo. Vanhu vaya vakabayiwa Covaxin tiri kuona kuti havana zvino second dose vari kuishayiwa. Procurement yedu yakasarira shure zvikuru. Kare kuti tibate matargets edu, hurumende inofanira kuunza madoses anodarika 4 million a month. Zvino kana 1 million a month yacho vari kukundikana.
Mukuru wecommunity working group on health vaita Rusike vatiwo hurumende inofanirwa kutsvaga nhomba dzakakwana, vachiti vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin nevakabayiwa Sputnik V vari kutambura nekushaya nhomba yepiri.
Tichine vanhu vari kuita dambudziko kunyanyanyanya vaya vakabayiwa mamwe mavaccines akaita sana Sputnik vekuRussia neyekuIndia, vachiri kunetsekana kuti vawane nhomba yepiri.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vange vasati vaziviswa chimiro chehurumende maringe nezvekuti vakabayiwa nhomba yeCovaxin ava isisiri kuwanikwa munyika vodii. Zimbabwe yakapiwa neIndia nomba dzeCovaxin zviuru makumi matatu nezvishanu, uye hurumende inoti ine urongwa hwokubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe inoti yapinza munyika nhomba mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13 million doses. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu gumi nevasere uye vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatanhatu 123,986 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu 4,356. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yese vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana zvine makumi mashanu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi maviri nevapfumbamwe 2,453,529. Vabaiwa nhomba yepiri vave miriyoni nezviuru mazana mashanu zvine makumi matanhatu nechimwe nemazana matatu nemakumi matanhatu nevasere 1,561,368. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvinhu zvaita manyamamire nerongo mukanzuru yeHarare. Zvichitevera makakatanwa ari pakati pameya weguta iri, vakambomiswa basa vaJacob Mafume, avo vakadzoka pabasa nevakafanobata chigaro chameya weHarare vaSichuwati Mutizwa, avo vari kuti ndivo vachiri panyanga. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Svondo rino kanzuru iyi yakatadza kaviri kuita misangano miviri nekuda kwemakakatano aya. VaMafume avo vakambomiswa basa gore rapfuura vaudza Studio 7 kuti vakadzoka kubasa svondo rapfuura uye hapana makakatano aripo sezvo vari ivo vakasarudzwa kuve meya weHarare. Vati vakadzoka kubasa mushure mekunge nguva yavo yavakamiswa basa yemazuva makumi mana nemashanu yapera.
Kana munhu ukanzwa suspendwa 14 days, 14 days dzacho dzikapera unobva wadzoka kubasa, hauridzwi pemba. Angari acting anongomira pasai, ndoo mutemo. Saka acting wavo wakapera.
Asi vaMutizwa vaudza Studio 7 kuti ndivo vachakabata matomu sameya weHarare sezvo vasati vatambira magwaro anoti vaMafume vadzoka kubasa.
Hapana chichinyorwa chichai chiripo pari zvino chinotaura kuti vadzoka kubasa, uye hurumende chere nemabato ese atinoshanda nawo achiri kumonyora achi rifeya kwandiri sameya. Saka zvinoreva kuti ndichiripo.
Vaenderera mberi vachiti ichokwadi kuti musangano waifanira kuitwa nezuro weFull Council wakatadza kuenderera mberi sezvo mumwe makanzura aisha kuti vaigona kupinda mumataisireva kana vakapinda musangano waitungamirirwa navaMafume. Asi vaMafume vati musangano uyu wakatadza kuenderera mberi nekuti waiitwa padande mutande, uye mamwe makanzura akatadza kupinda padande mutande, uye nyaya yakagadziriswa zvekuti musangano uyu uchaitwa nguva ipi zvayo svondo rinouya. Mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti musangano uyu wakatadza kuitika nekuti masaisai emadande mutande ainetsa, izvo zvakaita kuti makanzura akapinda atadze kusvika pachikamu chinodiwa kuti musangano uenderere mberi. Tabvunza munyori anoona nezvematunhu nemadhorobha muMDC Alliance vaSeso Zvidzai kuti ndiani meya weHarare. Vakati pamutemo vaMafume ndiwo meya sezvo yavange vakamiswa basa yakapera.
Saka 45 days dzatiri kutaura dzakapera, minista asina kuisa tribunal, vasina kuprocessa nyaya yesuspension. Saka vaMafume nyaya yavo yakapera, nokushanda kwomutemo vadzoka kuumeya.
Vati zvaifanira kuitwa navamoyo kudoma komiti yakazvimirira yaifanira kuongorora nyaya yavaMafume, uye kutadza kwakaita vamoyo kuita izvi kunoreva kuti vaMafume havachina nyaya uye vanofanira kuenderera mberi nebasa revanhu. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance inofanira kugadzirisa nyaya dzayo kuitira kuti isaite mameya maviri muHarare sezviri kuitika pari zvino.
Tinofungidzira kuti donzo ravo ndekuti vabatsire vanhu vaite mabasa ekanzuro kuti riite zvakanaka. Apa zvakuratidza kuti mameya vanhu vari kutorwira zvenzvimbo, kwete kuti vaite mainteresi evanhu. Kuti dai vangotaurirana kuti paite meya 1 pasati makakatanwa kuti basa rikanzo rifambe.
Vamafume vakambomiswa basa gore rapera mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekupa hanzvadzi yavo nzvimbo yekuvakira imba vasingatevedze gwara rekanzuro. Nyaya yavo ichiri kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamoyo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kupika kuti vachadzosera zvakasimba kune vose vakarwisa pamwe nekuuraya mauto nezvizvarwa zveAmerica 13 nezuro muKabul kuAfghanistan. VaBiden vakataura nezuro vari pamuzinda wavo weWhite House vachiti kune avo vakarwisa nekuuraya vanhu nezuro pamwe neavo vanoda kukuvadza zvizvarwa zveAmerica, zivai kuti hatifi takakuregererai. Hatikanganwe, tichakutsvagai kudzamara takubatai kuitira kuti muripe zvamakaita. Vakatiwo vachadzivirira zvido zveAmerica nevanhu vayo vachishandisa masimba avainawo. Varume vemuNigeria vane pfuti vakanga vapamba vadzidzi muna chivabvu pachikoro chechitendero cheIslam mudunhu reNiger varegedza vadzidzi ava vachidzokera kudzimba dzavo. Mukuru wechimwe chikoro chemudunhu iri vaAlhassan Abu Bakar vati vadzidzi ava vakaregedzwa nezuro manheru pedyo nemuganhu wedunhu reKaduna State. Bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nekusarudza mutevedzeri wameya weChitungwiza, richiti kudomwa kwemutevedzeri wameya negurukota rematunhu vaJulai Moyo kuri kunze kwemutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamoyo vakadoma vamutimba nyoka semutevedzeri wameya kutanga kwesvondo rino uye nezuro chaiko. Meya veChitungwiza vaLove More Maiko vakatozivisa makanzura ese edhorobha iri nezvedanho iri. Asi munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaSeso Zvidzai vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa navamoyo zviri kunze kwemitemo, vachiti makanzura pachawo ndiwo achagara pasi osarudza mutevedzeri wameya.
Kubva musi wa18 August kusvika musi wa7 September kanzuro ichasarudza zuva rainoda zvayo, yosarudza umwe wavo kuvakanzela kuvadetsimeyaraga. Ndo zviripo zviri pamutemo. Ava vaJulai Moyo vanozivawo kuti ZANU yakarambiwa navanhu kwose munana Harare munana Chitungwiza imomo, saka vanoda kungoshandisawo masimba avo kuita zvechibhinya.
Vamoyo vakati kanzuro yeChitungwiza yainge yatadza kusarudza mutevedzeri wameya, ndosaka vakadoma vamutimbanyoka vachishandisa mitemo yenyika. Mukuru weChitungwiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuvheya vaudza Studio 7 kuti vakashamisika nekuita kwavamoyo.
Tichiri kuita tsvagurudzo seboka reChitungwiza Residence Trust kuti tione kuti zvakapamba sei, uye zvekare tikanyora tsamba yekukumbira kuti kana zvichibvira tiite meeting navaJulai Moyo kuti tinzwisise kuti vazosvika padanho rekutitsvagira deputy mayor dzisiri pamutemo dzakapamba. Saka ndiwo mamirira dzakaita, uye zvekare vamwe vese vagara muno mumusha weChitungwiza iri muwad 25 havasi kugutsikana, havasi kufara navo.
Asi mukuru wesangano reMetropolitan Residence Forum Mamavela Sikumalo vaudza Studio 7 kuti kanzuro Chitungwiza yakatadza basa vachiti ingada yakasarudza mutevedzeri wameya gore rapfuura zvichitevera kudzingwa kwavamutunzi nemamwe makanzura. Kunyange hazvo mutevedzeri wameya akadzingwa basa musi wa4 Mbudzi gore rapfuura, munyori weChitungwiza akazivisa kuti chinzvimbo ichi chakange chisina munhu musi wa18 mwedzi uno. Nekudaro kanzuru ine mazuva 30 kubva musi uyu kuti isarudze munhu anotora chinzvimbo ichi. Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Pari zvino kanzuro yeChitungwiza ine makanzuro 216 eMDC Alliance nemana eZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Gweta riri kumirira vaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko vapfumbamwe vange vari muhusungwa vapaida moyo saurombe. Vanoti vasungo ava vazoregedzwa vachienda kudzimba dzavo nhasi mambakwedza, kunyange hazvo vange vambonzi vachamiswa pamberi pedare. Vasaurombe vanoti zvinhu zvinokatyamadza kuti vaive varwiri verusununguko vanobatwa nekuseri kweruoko zvakadai panguva ino yeCOVID-19. Vasaurombe vaudza Studio 7 kuti zvakanga zvichitwa nevanhu ava zvakanga zviri pamutemo, sezvo vakange vachida kunyatsonzwa zvizere pamusoro pemari dzavanopiwa idzo vanoti ishoma. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Marvelous Mshanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navasaurombe kuti tinzwe zvaitika.
Pari zvino nyaya iyi yamira pakuti varwere sununguko kwa vanga vakasungwa vaifanha kunge vaenda kudare mukati mezuva ranhasi. Asi takatambira nhare usiku kubva kumapurisa vari kuti vava kuvasunungura tiuye tivatore. Saka vakabuditswa, purisa vakangotipa soko rekuti kana vakuzoda kuti vaende kudare vachatizivisa. Saka vakabuda usiku hwapera.
Vakapomerwa mhosva here vasati vaburitswa?
Hongu, vakapomerwa mhosva. Patanga tinavo masikati ane zuro vanga vasaina iyo atinoti wanted caution statement aitaura mhosva yavanga vari kunenerwa. Vanga vapomerwa mhosva yekuti vanga vari kuda ivo kukonzera iri shonga kana kuti atinoti public violence and bigotry.
Semaonero enyu izvi zvinorevei makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika?
Tisu kuona kwedu chinhu chiri kuti tambudza kuti kana varwi verusununguko vachibatwa kambatirwo kavakaita, what about an ordinary citizen, munhuwo zvake mukati menyika? Nekuti mukatarisa pamhosva yavari kunenerwa, vanhu vanga vangoenda kuti vanoisa chitemo chavo kune gurukota rinoona nezvemari munyika kuti mari dzepension dzatakuhora hadzicha kwani. Kwakubva vatobatwa kwakusungwa kuvharirwa mukati metirongo. Saka zvinhu zvinoti pashikamadza nekuti chikisei kana takatarisa mamirire ezvinhu mukati menyika yedu.
Ivo vari kuti vakabatwa sei?
Kubatwa kwavo, vanhu vanga vakasike kutanga vechienda kunoona gurukota rezvemari mukati menyika, vakatomboenda vakanzi mozodzoka motora tsamba yaticha kupai. Saka mukudzoka kwavakaita vakangoita semaitira vanosoita mazuva ese kuti havapindi vose. Vamwe vakatosara vakamira panzi, vamwe vakuda kupinda kwakutongodaidzwa vose kwakutonzi takusungai muri kuda kukonzeresa mhirizhoka. Ndokubatwa kwavakaita
kuHarare Central. Uku vakabatwa sei?
Vari kuHarare Central. Munongoziva mamiriro akaita vamatirongo edu, munoziva mamiriro akaita majerere emunyika. Haungazoti maka kwakafanana nekunge kuri muhotera. Kumasales kwedu kuchine dambudziko rinoda kuti rigadziriswe in terms of mamiriro akaita zvimbudzi, mamiriro akaita macondition, even kuti madzimai akwanisonga arimo vane manidzi avainavo. Saka zvimwe zvezvinhu zvinoda kuti zvitariswe pasira hapo Harare Central chiita sikumaholding sales kwedu kwose. Zvinhu zvinoda kuti zvicherechedzwe especially takatarisana kuti tiri munguva dzecovid. Unonga uri kuexpecta kuti pange painewo matanha anoiswa mangotorwa muri kusanganiswa nevanhu vamusiri kuziva kuti vari kubva kupi. Muri kungoradzikwa panzvimbo imwe chete isina kunyasa kuva neutsanana hwakanaka.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe, vachitaura vari parunhare vari muHarare, naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa gakava riripo pakuvhurwa kwezvikoro. Varairidzi nevabereki vachiti havana kupiwa nguva yakakwana, ukuwo hurumende ichiti munhu wese agara achiziva kuti zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa muna chivapo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vadzidzisi vakawanda vanoti havasi kuenda kubasa panovhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro sezvo nyaya dzemihoro yavo dzisati dzagadziriswa. Kanzuru yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika. Zvinhu zvaita manyamamire nerongo mukanzuru yeHarare zvichitevera makakatanwa ari muutungamiri hwekanzuru iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Só com isso.